A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 24th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight we are discussing the march against sanctions scheduled for tomorrow, Friday, which has been declared a national holiday, with the government saying the sanctions are blocking lines of credit and trade and therefore worsening the country's economic challenges.
And to join in this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1545 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are live streaming live on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right now. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't, or else just join in the conversation right now.
The government says all is set for the anti-sanctions march tomorrow, and SADC countries have also pledged to observe the day in solidarity with Zimbabwe to pressure the European Union and the United States to lift the sanctions, which were imposed on Zimbabwe following what was termed gross human rights abuses and electoral fraud during the late former President Robert Mugabe's rule.
And the Zimbabwe United Passenger Company and the National Railways of Zimbabwe have reportedly said they are ready to ferry people from different parts of the country intending to take part in the main anti-sanctions march in Harare on Friday. ZUPCO says it will release buses throughout the country, while the NRZ indicated that it will run a free special passenger trains from Bulawayo and Mutare to Harare. Other marches will be held in various provinces.
The U.S. government in March this year extended the sanctions by a year, saying they would only be lifted after President Emmerson Mnangagwa has honored his reform pledge. United States Ambassador to Zimbabwe Brian Nichols has dismissed government claims that Western sanctions are behind the country's economic meltdown, saying Zimbabwe's challenges are fueled by high-profile corruption, economic mismanagement, policy inconsistency, and failure to respect human rights, among other vices.
And this has been backed by some human rights activists, opposition parties, economists, and ordinary citizens who argue that the government should fulfill requirements needed to lift the sanctions instead of overspending and not respecting human rights continually.
And First Lady Auxilia Mnangagwa has denounced the sanctions, saying they are hitting women and children harder. In a statement released today, she said, quote, "As women, we are not engaged in any meaningful activities because of poor wages or complete absence thereof. This has affected our working experiences, making the majority of us full-time housewives, performing mostly household chores."
The First Lady added that children have no work to do, putting to waste investment in their education and literally killing their potential contribution to economic development, while the girl child is now getting married well below the age of consent due to poverty characterized by the absence of work, food, and sanitary pads, all because of sanctions, she said, which she says have worsened the country's economic environment.
The First Lady added that women are now giving birth in shacks with untrained midwives, no equipment in hospitals, no medicines, and some are losing their babies. Every mother out there, she said, wants to see her children working for themselves and looking after their parents as they age, but now the opposite is true. What are your views on this issue? Yaboge, uyavumelana la yini umongameli ukuthi konke lokho okuselizweni kwenziwa izijeziso zenyongotho. Hathi yena yedwa la uhulumende ngokwakhe uthi izijeziso zenotho lezi sezenqabele ilizwe ukuthi lenelise ukuthengiselana lamanye amazwe njalo lizuze imali yokuthuthukisa umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala-ke sokuqoqwe ukufolwa kusasa-ke ngolwesihlanu lapho okuyabe kule nkalakatha yokufola njengokutsho kahulumente eHarare lakwezinye izigaba zelizwe. Sibonile njalo ukuthi kuzabe kulamabhasi okuthi wagadwa mahhala esuka-ke ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe elubhekise eHarare ukuthi abantu bayifola khona. Kodwa abanye esikhulume labo ngezigaba ngezigaba iziphathamandla zebandla leZANU PF bathe kuzafolwa kulezo sigaba bayakwazi ukuthi bahlangana ngaphi njalo bazafola besiya ngaphi. Yebo-ke kufolelwani lapha? Uhulumende uthi izijeziso zenotho azetheswa ngele Melika kanye lomanyano we-European Union yizo ezivisela ilizwe emuva, ngakho kufanele zethulwe. Kodwa ayakuvuma yini amazwe lawo? Abakuvumi ngoba sesibonile-ke ukuthi umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe, uMnumzana Brian Nichols, wethule umbiko ekuphikisa lokhu njalo kakhethanga mazwi. Uhle wathi uhulumende engacatshi ngomunwe ngoba okubangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki kusobala ukuthi yinkohlakalo, yi-corruption, ukungananzi ilungelo loluntu, ukuchitha-chitha imali lokunye okuningi-ningi. Ngakho uthi kucacile ukuthi uhulumende kumele alandele lezo iziqondiso aziphiwayo ukwenzela ukuthi izijeziso zenotho lezi zesulwe. Kodwa uthi uhulumende kakakwenzi lokho. Yilo-ke udaba esiluxazulula lamuhla. Ngasitshayela-ke ucingo kumbe usithumele umbiko wakho njengoba nje si-live streama kukhasi lethu le-Facebook. Uthumele inombolo zakho siza kutshayela ucingo kumbe umbiko wakho siza ubala emoyeni. Utsho ukuthi uthini ngalolu daba?
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi pano pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable chemadzimai chatinokupai china chega chega. Tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe makurukota emuhurumende uyezve dzimwe nhengo dzeZANU PF. Tiri kutarisa isu kuti mangwana pane kuronga kuratidzira kuri kurongwa iko kuti kuitwe muguta reHarare nekune dzimwe nzvimbo nekunoku kunze kwenyika. Vamwe vari kuratidzira zvakare vachiti ivo havasi kufarira zvirango zviri kunzi izvo nevari muhurumende zviri kuvatadzisa kuti upfumi hwenyika hurambe huchibudirira, asi vamwe vachishorawo vachiti kwete pane zvizhinji zvinofanira kugadziriswa kuti zvirango izvi zvibviswe. Taona nhasi mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxillia Mnangagwa vachinyora ivo zvinyorwa vachishora zvirango izvi vachiti zvirango izvi zviri kutadzisa kuti madzimai abudirire mumabasa vanenge vari kuita, uyezve vachiti ivo muzvinyorwa izvi tiri kuona vana vadiki vakawanda vachiwanikwa ivo vachirodzwa vasati vabva zera nekuti mhuri dziri kutambudzika pamusoro pezvirango izvi. Asi vamwe vari kushora vachiti kwete hazvisiri izvo. Saka ndozvatichange tiri kuziva ipo pano nhasi kuti imi munoona sei nyaya yezvirango izvi, uyezve kwamuri ikoko munogona kunyora nhamba dzenyu. Makaisa zvakare makodi nhamba dzenyu kuti tigokufonerai kuti tinzwe maonero enyu, uyezve kuti zuva ramangwana iro rinonzi iro richange riri zuva rezororo muchange muri kuitei. Tanzwa zvakare kambani yeZupco ichiti iri kutumidzira mabhazi kunzvimbo dzakasiyana-siyana, uyezve NRZ ichiti ichange iine matreni achange ari kubva kuBulawayo nekwaMutare vachiunza vanhu kuHarare kuti vapinde mukuratidzira uku. Saka vamwewo pindai muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu, asi regai timbowanikwa isu tichinzwa. Pane vamwe vari kunyora kuti no volume please. Saka handisi kuziva kuti muri kutinzwa here, titaurewo kuti muri kutinzwa here tibva taenderera mberi tichigadzirisa michini yedu. Kana musiri kutinzwa nyora ipo pano, asi vamwe vari kunyoravo vanenge vari kutinzwa, saka hatisi kuziva nyora ipo panapa. Asi regai timbokupai zvanga zviri kutaurwa nebato reMDC uyezve nevamwewo veZANU PF pamusoro pezvirango izvozvi. Tichanzwa kubva kuna vagadzirai chirumanzu pane zvavanga vari kutaura pahurukuro yako kokerwa iyo naJonga Kandemiri. Ataura zvakare namuzvare Gladys Hlatshwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo pamusoro pezvirango izvozvi. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndingangoti muchidimbu kuti tipevo vamwe nguva. Choga choga chatisingakwanisi kugadzira muZimbabwe chinotengwa neAmerican dollar, asi kuti isusu tikwanise kuri 1 American dollar hunge makambani zedu adine a producer machinery kana kuti machinery yatinayo muno muZimbabwe inotengwa kunze kwenyika. Saka as long tisingakwanisi kuproducer, tisingakwanisi kutengesa zvinhu zvatinoproducer muno muzora kuti tinenge tine dambudziko reforeign currency rinova ndiro chiusa. Saka zvinobva zvaomera maZimbabweni nehurumende yacho kuti ikwanise kuita icho nechocho chinoita kuti mhuri yeZimbabwe inge inorugare.
Chandinangoda kuwirirana navachirumhanzo ndechekuti zvokwadi nyika iri matambudziko izvozvo hazvidi kana kutombodhibheta zvinhu zvinongooneka nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvatambura zvayaura unonga svosve nemuromo. Asi nyaya iri kutaurwa navachirumhanzi kuti vana veZimbabwe vatambura nenyaya yezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira ndomanyepo chaiwo anonyadzisa. Vachirumhanzi vanoziva kuti bato ravo rezanupiri ndobato ranetsa zingati ndo sanction guru ndo chirango chikuru chenyika ino. Mabiro anoita vanhu vemuZanupiefu asati akamboonekwa pasitani. Takaona isu zvakaitika pacommand agriculture vakanyangarisa mari inosvika 3 billion United States dollars. Vari kutitaurira iwo kuti havawani mari yekunze. Hongu havawani mari yekunze yekuti vatenge mishonga yekuti iwe neni tirarame muchipatara. Asi mari yekutambisa yekuba ndo yavanowana. Ndofunga munoona kufamba kunoitwa navamunangagwa zvinoshamisa kuti chokwadi inyika here iri kunzi iri kushaya foreign currency.
Zvono zvinonyadzisa ispecial mashoko akati sayawa kana chitaurwa neNDC. Ndofunga Zimbabwe yese inozvizira kuti zvirango nhasi zvationesa moto izvi zvakakumbirwa neNDC. Iyo America pachai government inoti kana ichida kubvisa government power isingaindira nezvido zvavo vanoti economy must screen. Nokuti tarisai agenda yavo ndeyokuti imini vanhu vatema ivhura munodairi ridzorerei kuvarungu ndo nhamo saka muchiwana leadership yese yeMDC hakuna kana umwe chete unomunda nokuti vakanzi navarungu mukangova nomunda zvoreva kuti hatikusapoti.
MDC haisiyo yakadana zvirango. Zvirango zvakadanwa neiyo pati yemukoma wangu wandiri kutaura naye. Pati yemukoma wangu uyu yakauraya zvizvarwa zveZimbabwe. Tine zviuru nezviuru zvemaZimbabweni zvafa zvichiurayiwa nepati yeZanupiefu.
Apo tiri kunzwa isu tapedzera kunzwa kubva kuna Muzvare Gladys Slachwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Tikazonzwa zvakare kubva kuna vagadzira chirumadzi vakamirira ivo bato reZANUPF. Apo vanga vari kutaura ivo vachikakaridzana panyaya yekuti zvirango izvi zvakambobva kupi uyezve zvinorevei. Saka pindai muchirongwa tionesane kuti imi zvii zvamuri kufungawo nechiitiko chamangwana uyezve munoona sei nyaya iyi yezvirango star.
Yebo ke kulaba abasanda kusixhasa ke sixoxa ngodaba lwezijeziso zenotho ke zethethwa yile Zimbabwe. Sibona ukuthi kulokufola kusasa ukuxoxwa ngohulumende ukuthi kwenziwe ukusolwa lezi zijeziso njalo kukhankasela ukuthi zesulwe. Siyezwa njalo ukuthi ecingweni sile umhlonitsho wethu wakuqala unkosazana Latisa Banda usibongile. Yena ke ngoyebandla lemthwakazi Republic Party uselupane emaphandleni khonale awelupane. Siyakwamukela ukuhlelo
ongantombezana.
Siyezwa ke ukuthi kulokufola lokhu kokusola izijeziso zenotho uthini ngakho? Ungathi lina liyakuxhasa njengebandla lakho njalo lingaphatheka kukho?
Thina njengebandla lami vele asiku phasi lokho njalo asisoze singene ehlelweni oluqondane neZANUPF lokuxhwala kwabo le-corruption yabo. Yikho thina si-MRP sifuna ukurestore isizwe sethu esakwamthwakazi ngoba nalawo ma-sanction abakhala ngawo ngama-targeted sanction ayisiwo ma-sanction aqondane nelizwe. Nanko bayahamba bayagcwala konke amazwe ngaphandle kwe-UK ne-USA okutshengisela ukuthi bona bakhalela ukuyangena e-USA ne-UK but kwezinye izindawo behamba besiyafika. Nxa kuyukuthi lawo masanshini sibilabazisa ubuhlungu yindaba bengazange bathuthuke ngamadiamond wona lawo akade ekhona ethiyazwa kodwa ngenxa ye-corruption behlulekile. Bona ngabathi bekhampena besenze njalo amasanshini abalawo ngawe-corruption yabo kabaqalise ukukhankasela i-corruption yabo ukuthi kayiphele andubane bakhulume ngamasanshini angama-targeted sanctions.
Yes, yes, anjalo unkosikazi kamongameli unkosikazi Auxilium Nangagwa lapho uthi okuningi okuhlupha abesifazana kwenziwa izo izijeziso zenotho lezi. Abesifazana sebebelethe ezibhedlela kungela mithi, abanye bafelwa ngabantwana bezalwa, abantwana balamsebenzi, konke lokho okuziwa ngabafazi labantwana kuvelela kwizijeziso zenotho.
Ungathini ngalo? Ukuthi laba bantu sebathanda ukukhuluma amanga kakhulu. Yebo kambe kupolitics siyazi ukuthi umuntu abe khuluma esengalezimithiyo. Kodwa ungasenga ezimithiyo ngempilo zabantu kuzisa ubuhlungu. Bona abakhuluma ukuthi imitshina ababeyitshontsha ezibhedlela phakathi kwesizwe sikamthwakazi babezisa ngaphi? Ngoba imitshina yathengwa kodwa bakususe ezibhedlela. Amaphilisi abakhona, amaphilisi bawatsho, akulanto nje ongayibona iphila phakathi kwabantu laba abakakhulumende wezanu-PF. Kugcwele ukuxhala le-corruption nje kuphela nje cha. Ukubulawa kwabantu, ukufa kwabantwa bethu labazukulu bethu nonhlupho eziphezu komuntu ongumama zidalwe yiyo yona iZANU-PF ekade ihuquluza umnotho welizwe kusukusela ngo-1980 kuze kufike manje. Ngakho ukuthi bengikhona bekhuluma ngama-sanctions beqala ama-sanctions kodwa bona beyibo abayibo abaguguda ilizwe umnotho walo asikubone kuliqiniso lokho. Njalo asikuvumi thina. Abaqale bona basitshele nge-corruption leyo esiyaziyo, esiyizwayo, eyinye sebechazana bona bodwa ukuthi bayenza kanjani bebulala umnotho welizwe.
Yebo ke siyabonga, sithemba sizazisuza ke iziphathamandla zebandla leZANU-PF lanxa izinye beke sikhulume lazo besala bethi hayi lokho okuchoyo mabhanda soqiniso bathi yizo kanye izijeziso zenotho lezi ezivulala ilizwe. Njalo bayatsho ukuthi uMongameli Mnangagwa uyazama ukulwisana le nkohlakalo ngoba nanku phela sowafaka i-anti-corruption commission yokuthi ikhangele lolu daba. Kodwa ke ubambe khonapho ke ecingweni sizaphenduka kuwe uphendule eminye imibuzo sesilomunye umhlonitsho.
Aiwakho ne abo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi tiri kutaura isu pamusoro pe kuratidzira kwakarongwa mangwana muHarare. Asi tiri kunzwa kuti tine vanyarikani vedu vakamira pari zvino. Tina muzvare Gladys Clutch kwayo vebato reMDC notungamirwa navaNelson Chamisa. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Hello.
Hello.
Ehe, aiwa, ndofunga foni yenyu iri pa delay taita. Sato kuchingamidza ipa chirongwa.
Ah, maita zvenyu sister Marvelous.
Ehe, tinoona mangwana pari kurongwa kuratidzira imomo muHarare nekune dzimwe nzvimbo panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Imi muri kuona sei zviri kurongwa izvi sebato reMDC?
Isu sebato reMDC tiri kuona sekunge zvinhu izvi zvinopedza nguva, zvinopedza mari uye hazvina zvezvinobatsira kune maZimbabwe. Nyaya huru yanetsa munyika inyaya masanctions ari local. Masanctions atiri kuona apihwa zvizvarwa zveZimbabwe nehurumende yeZANU-PF kubva 1980. Vana veZimbabwe vatambura vayaura muzvipatara hamuna mushonga. Vana veZimbabwe vari kurohwa nehurumende yeZANU-PF. Nhasi chaienda ngempiri kurufu kwamukoma Hilton vhenda vatinoziva kuti vakaurawa, vakarohwa nemapurisa vakashaikira muchitoki. Saka nyaya dzepolice brutality ndoo masanctions atinofanira kunga tichitarisana nezvavo. tikatarisa isu mapurisa anogara ari pa headquarters pedapo pa MRT house pamugendrisha tichangira house munguva dzakasiyana siyana vachishungurudza vanhu mudhorobha tikatarisa isu nyaya dzehupfumi nyaya dzehuori corruption yanesa muzimbabwe ndo zvirango zvatinofanira kutati tichitarisa nezvazvo izvozvo saka nyaya dzekubirana elections tinozviziva isu kuti 2018 election yakabirirwa tikatarisa kumashure kwese kuti tinoona maelections aibirirwa ndo zvirango zvaiswa pavana vezimbabwe zvichiiswa nezanu pf ndo zvirango zvatinofanira kutarisa noti zvimwe zvese zviri kutaurwa izvi chokwadi zvatiri kuitirwa nezanu pf idambe chaizvo zvokuti vanhu vanonoti tiri kunoita gala tononzwa music tichitamba tichidya tichidii kuti masanctions aende muchitoshandisa mari yakawanda chaizvo yekuti ingadai ichiendeswa kunana chiremba tiri kuziva isu kuti vana chiremba izvozvo vari kuratidzira vari pastrike vachiti hurumende iwedzere salari yavo kuti vawanewo upenyu huri nani asi hurumende iri kuti hatina mari asi vari kupfachura mari vachipedza mari vachiita zvese zvavari kuita izvi zveantisanction march masanction haaendi nekuti vanhu vamacha masanction anoenda nekuti maita mareforms mamira kuuraya vanhu vamira mainternal sanctions ati kutaura nezvavavo ndo zvinofanira kuitwa kuti masanctions aende
imbobatai makadaro muzvare sachwayo tine vezanu p f varipowo pano panhare koma simba mujuru tinokuchingamidzai nemufaro pindaiwo mutsananguruwo kuti imi zuva ramangwana rakakosha sei kubato renyu uyezve muchipindurawo nezvanga zviri kutaurwa namuzvare sachwayo
makadiko mese vateereri tinotenda kuti matipowo mukana wekutsanangura kuti zviratidzo izvi zvakakosha pakuita sei zviratidzo zvakakosha nekuti zvo isusu tinofanirwa kunzwi kwawo kuti zvo senyika zvakaiswa pamusoro pedu izvi zviri kutitadzisa kubudirira zviri kutitadzisa kunokwereta mari zviri kutitadzisa kuita zvinhu zvakawanda zvinoincreasa productivity munyika medu saka patinoratidza paya paya tinenge tichisenda message kune vanhu vari pasi rose kuti tinzweiwo and tikuda kusunungurwa pazviratidzo panyaya dzakaiswa pamusoro penyika yedu saka zvine basa ndosaka zvichiitwa pasi rose and ndikutofara kuti mangwana tiri kuratidza kuti zvo tenauti yacho inenge yakasimba vanhu vanenge vakamira nesu not just munyika asi maneighbors edu nyika dzinoshamwaridzana nesu dzinenge dzakamira nesu tichitaura chinhu chimwe chete
mombobata makadaro asa
yebo ke lapho ke sizwa ke abahlonitshwa bethu bekhuluma ke ngalokhu okwenzakalayo ke nxa usanda ukusixhasa khathesi sikhuluma ke ngokufola okuqoqwe ukuthi kuzayenziwa kusasa kusolwa izijeziso zenotho ezethiswa elezimbabwe ngamazwe aphetsheya njalo sizwa ukuthi ecingweni ke silomlaleli wethu umoyo siyakwamukela ecingweni
yebo
ye ungasinika umbono wakho ngodaba olusegudini
ye mina angiboni ukuthi kule sensi khonokho into abakuzamayo ngoba ngani izijeziso lezi kathi zifakele bona abakhulu bezanu pf so abantu generally bangena njani khonapho ngibuye futhi la kambe yondisi ngafakela abantu iye wacelela amasanctioni abantu ababavotelayo njani akuzwakali lokhu
ye kodwa lapha kuzwile ke sile siphathamandla sebandla lezanu p f ecingweni usitshelile usichasisele ukuthi hhayi lokhu kuthinta wonke umuntu njalo eleZimbabwe lehluleka ukuthi lenze kuhle amanye amabhizinisi alo ngenxa yalokho awukukholwa na
angukholwa mina lokho
hayi ukuyini obufuna kwenziwe ukuthi useZimbabwe wena ubungawuxhasa yini ukufola lokho
hayi ngakuvele kangini nesihluphi ngalokho mina
ye ungaphi kwelizwe
nansemakhaya
Ngapi kwangkhona?
Semat South.
Oy Mat South khona ngapho. Yes, ukuthi kutshisa. Hayi kuyatshisa kakhulu lezinye inkomo ziyacuba lamanzi aswelakala.
Kuvele kunzima kakhulu izulu liyala lokuna vele.
Bona ke bese bese
yapha lathi ngendlala njalo.
Ye bese kuthi izithetho zenotho phela zenza kube wesi ke khonoko.
Kayisikho vele lokho kwehluleka kwabo lokho.
Hayi uzwa ke le umbono wakho mnumzana Moyo, siyabonga.
Siyabonga la.
Ye umbuzo ke lo uzile ke Nkosazana Banda, ngithemba lokho khona ecingweni, uyeza ukuthi uthini umnumzana Moyo, uyavumelana la kukhulumayo yini?
Ngivumelana naye ntombi endala ngoba akuqondana ngalathi lokho kwama-sanction. Ngoba kusasa bazagcina besitshela ukuthi izulu kalini nje kungenxa yama-sanction. Bona ama-sanction lawa bayakwazi kuhle ukuthi ngikhona a-targeted. Bathi bona bethutha bebulala i-industry, bebulala i-farming. Ama-sanctions angkhona ayengaphi khonapho. Bethatha amapulazi, beqotha abantu ababelima bona besehluleka ukulima. Ama-sanction angaphi? Ngoba nga i-farming yayi-right. Ngesikhathi lesi kathi sesihlangana nendlala abantu ngabayadla bayasutha ngalezi zifuyo ziyathola ukudla okuthile njengakhonokho okwenziwayo okwesilungu utani obubekwayo zidle. Kodwa ngenxa yokubana bacorrupt abantu laba ne-corruption leyo abanayo isizibazisa bona ubuhlungu, yikho sebeze beqamba amanga besithi bayabhikisha emgwaqweni. Ubaba uMoyo uqinisile kakhulu ngoba thina kukhanya ngani thina abantu sesivalwa amehlo kodwa sikhangele sibone ukuthi abantu basiqambela amanga lapho.
Ye ukhulume njalo ngokwenzakalayo esigabeni sakhe eMathebeleland South. Wena uvela eLupane, ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lapha lakho kulobunzima yini lobo obukhona esikuzwa lapha kukhulunywa la ngumkamongameli ukuthi ezibhedlela abafazi omama babeletha nzima akula mithi kulobo buhlupheka ilizwe. Kuyini okubonayo eLupane?
Antombendala kuyesabeka ubaba uMoyo ukukhuluma yikho kanye okwenzakala eLupane. Ngoba nxa uzabona imifula ekade inceda abadala nabantu nezifuyo isitsha lanxa usithi uyagebhaka kuphuma ngisho nengcosana yamanzi ziyasuba iinkomo sezibulawa njalo nje ukuthi abantu bathole isithebo kumbe bathengise bathole ukuyathenga impuphu. Ayikhona ukuthi bathengisele ukuthi bayathanda bathi sebethengisela ukuthini bayethola impuphu benelise ukudla. Kuthi emaklinika akuqali namuhla nxa umama kamongameli ezaqalisa ukubabaza ngamaklinika ukuthi akula mithi. Imithi ibizele ingekho ngoba nxa kade besithi khona kudala abantu babephiwa iparaseti kuphela ukuthi bekambethenga imithi. Kathesi vele kakusela not yona iparaseti akula lutho. Uzokuthi lalaba ababulawa iligcikwana ikhothi ayitholakali kayiko kambe ngangamasanjini yini ngoba ikhothi kade ikhona izolo, iparaseti kade ikhona izolo, njalo silabo dark labs ababeyibo ababesenza imithi kuleli ilizwe lakithi, silabo varicam, silabo bani. Yebo ngazi khona ezinye izinto ezincane ezingabe zifunakala but akuthi ukuthi amasanjini lawo angabavaleli ukuthi bathole lezo zinto ukuthi bazenze. Ingani izolo besizithola kungani namhla singasazitholi? Kungenxa yokubana i-corruption yabo isinuka phu. Abayekele ukuqambela ilizwe lamanye amazwe amanga bebe besithi ama-sanction bekwazi ukuhlela mhlophe ukuthi i-targeted sanction and bona ngabakhangelana nempilakahle yabantu kunokuthi bona bakhangelane nezinto zamanga bamothe imali bebhikishela ama-sanction abakwaziyo ukuthi ngama-targeted sanctions. Abantu bayaphathwa ngemakhaya.
Sizabuya kuwe njalo siqhubekeke sesikhangela okunye okuhluphayo okungekho ke ezibhedlela ke sithathe omunye umhlonitshwa. That there is Latisa Sibongile Banda from Lupane. She's saying
indeed what the First Lady is saying about no equipment in hospitals, stillborn babies is true. They see it even in those areas, but she's saying it's not sanctions. The government must rein in corruption.
We have a caller on the line. Hello, Tina Mainiko Varipa Nare. Hello, Mainiko Makadienyu.
Hello, Makadi, this is Mave.
Ai, what, Iwadi. Mungati po ufungwa zenyu irene nya iri mugangwe.
Zeshu, anini noto shamsika wo kuti vamunanga gavaru kuita kukokoro za vanu, kuti waende na avo, vanu machisa vanu, kuti uya mzo macha, kibise masashin za vanu zwa zokuita. Shurikitu kwa nezanu pia fizi. Chaka ngofana nane muna ni shamari yake, umu za shamari yake, shauru kita shamari ajina kuna kasiya na nazishu. Usa shunguru zemuri yako, usa shunguru zemzimai wako, vache ngete shakanaka. Muni ye oto kutamwa, ina unudai zamu kutu ye muzumi zula shakusha wane munu uyu. Unu muita sayi shamari yaka daro. Uto muzu wata, anisha kwa nisi kutamba newe, anisha kwa nisi kutamba newe. Doma sanchi, doa rungu zima sanchi nziko kuno kuti Amerika ya taura kuti aiwa batai muri ye Zimbabwe shakanaka batai padarai shikore tishenyu nenguwa watu kwanzi tapu wama sanchi watu kwanzi chero mshupadara muna mapiri kovachi wenga waka indele kuno tenga mapiri taka expire waka wayane mapiri kutoshua kutokura ndika natuku wayane mapiri taka expire kuya kuzesa mshupadara masanchi nereya yo wakaba tumakutubadaro.
Saka imise maonero enyu zvizvino fanda kunge zvichiitwa parizvino tichiona kuti vazhinji vamwe vari kutochema chema kuti tiri kutoona kuti mangwana zuva iri ratonzi holiday uyezve nhasi taona amai Auxillia Mnangagwa vachiburitsa zvinyorwa zvekuti masanctions aya ari kuita kuti vana varodzwe vachiri vadiki asi vamwe vari kupikisawo imi munoona sei zvavari kutaura izvi
zviri kutaurwa namai Mnangagwa zvisiri izvo. Sesho iwa wachiti wanumirira madzimai na Mnangagwa. Waka mirira gonye tierepa haka roa mevano. Atina kumbwa wanzo wachita ura. Wana farirai pa waka sunga wachisi kwa mjeri. Atina kumbwa wanzo washa wakata ura kana ma sanctions yayo. Anotiku wanu machimbundikizwa. Machimzi musata ure. Amuna freedom of speech. Ma sanctions yayo. Ma Mnangagwa ngaware kudaro. Nukuti wanawezi mabu wano tambuzwa. Economy iriku ya tadziwa na Mnangagwa vari kutadza kuigadzira zvakanaka nenyaya yecorruption ndiyo number one. Corruption yauraya Zimbabwe ma diamond arimo munyika umu dai kuchinzi yakanatsobatiwa zvakanaka mwedzi nemwedzi vanhu vangadai vachipiwa cheki zvinoitwa vanhu veku Alaska wanopiwa cheki pamwedzi wega wega nenyaya oil yavo iriko ukoko. Kisali vanhu vangadai vachitopiwa vachibhadhara mari kuchikoro vasinganetsekani dai vanga vabata ikonomi zvakanaka hazvinei nemasanction izvi.
Maybe your last word in English, Mainiko, as a roundup. So what do you think is the way forward? We see tomorrow is really lined up. Sadak is saying it's behind the government of Mr. Mnangagwa, and ZANU-PF will be demonstrating. What's the way forward now?
Like Mr. Timo said, marching on the street will not get sanctions removed. What is going to get sanctions removed is respecting human rights, respecting individual liberties, respecting people, stop arresting human rights activists, have free and fair elections. That's what they are being told to do. Mnangagwa is being told, take care of your family, stop the corruption. Don't take money and fly all over the country and leave your hospitals with no medication. Charity begins at home. Take care of your home first and follow what you are supposed to follow, human rights laws. And everything will fall into place.
Thank you so much, Mainiko. You have a blessed day. We will catch up with you again. Thank you so much. We are just hearing a contribution there. You know, people seem to be really divided about what to think about sanctions.
Yes.
I don't know, you know, but let's go maybe back to Mr. Mujuru. Note we finished off with Ms. Klachkwayeva Mujuru. Mamuru kunzwa zvirikutaurwa naMainiko. Vari kuti ivo. Imi vezanu-PF muri kuziva mushonga wekurapa chirwere chemasanctions sei musiri kutora pane kuti muende muchienda kunoratidzira.
vanga vachi explaina kuti zvokuratidzira hakushande isu tinoti hachisi chokwadi ichocho even takatarisa kunyika dzakaita seana America na UK civil rights chaiyo yakadonhedzwa nekuratidzira kuratidzira kuexpressa kuti zvo zviri kuitika hatisi kufara nazvo hatisi kufara kuti imwe nyika inoita zvirambo pamusoro pedu isusu totadza kuriritira mhuri yenu zvakafanana nababa vanoenda kubasa vasingatambire mari zvatiriko kumaonero edu isusu baba vakaregedza kutambira mari mhuri haiite mari yoshaya mari yekuendesa vana kuzvikoro yoshaya mari yekuendesa vana kuzvipatara zvichinetsa zvichidaro zvichidaro and chimwe chinhu chinofanira chinokosha sewomen's round table the biggest impact on sanctions to a degree is on women because amai ndo anotarisa kuti mhuri yadya here every night amai ndo anotarisa kuti vana vana chekupfeka here vana vaenda kuchikoro here vana vaenda kuchikoro vakapfeka chii wese mutoro unoiswa pana amai saka for as long as nyika isina mari pressure inoramba ichingoiswa kuna anamai nezuro ndakaenda maarchives ehistory ndakaona interview yaIan Smith achitaura nyaya yemasanctions achiti zvo at large the most person affected by the sanctions are the poor never the rich is the poor people on the streets saka vanhu vanoshupika vayo mumacommunities kwedu mumaruva nemumahigh density suburbs that is the largest population segment of our population in affected by sanctions saka isusu kana taakutanga nyaya yekuti hadi tinoratidzira tikuratidzira kuti zvo hama dzedu izvi dziri kushupika izvi takawana mabasa takawana zvekuita nyika yakatanga kuita upfumi zvakare inotanga kuriritira zvipatara nari kuriritira mhuri yakarema iyi ndosaka tiri kuenda kunoratidzira
maybe if I may come in there Mr. Mjuru some are writing here on our VOA Shona platform that as ZANU-PF you guys we will actually be demonstrating tomorrow but you have in the past stopped demonstrations by the opposition, especially MDC led by Nelson Chamisa. Why are you giving yourself the right to demonstrate and not the opposition?
Demonstration, especially, even I'll give you a good example, people that live in the Washington, D.C. area. In D.C., you know that you need a permit to demonstrate. In fact, D.C. does not belong to the federal government, Zimbabwe to the district. Saka kuti udemonstrate dzimwenguva unofanira kuenda kudistrict unopiwa permit woenda kufederal government unopiwa permit kuti udemonstrate manje MDC nyaya yekuti vanongoda ngodemonstrate hazvisina zvine chaos mukati ndo inorambidzwa nehurumende asi vakanhu vakana tino apply permit yavo zvakanaka vanopiwa permission yekudemonstrator inga MDC yakambodemonstrata kakawanda vaapply permit one sei vachida kuchinja nyaya kuti zvisute zvavanhu vachida kuita vanhu vakaapply permit vanopiwa mvumo nemapurisa sezvinoitwa pasi rose zvekuti vademonstrate
so I think you have a callerokesilo
mnumzana mbongeni sithole ecingweni siyakwamukela kuhlela
yebo mama linjani
hayi siyaphila wena ungaphi kwelizwe
la ngisegoda
oh ekhaya kodwa ubuya kuphi
hayi khambuya khonala kukhulunywa
okay hayi kulungile ulalo ilungelo lelo ungasinika umbono wakho ngalolu da
ya kusasa ke njana kulilanga elikhulu abadala bathi ikhalidi liqhelesile kusasa wonke umuntu aphume ngobuningi kube baphuma ngobuningi babo bonke abantu njengona besekwenzeka bayiholiday wona zanu leyo abantu kube baphuma ngobuningi babo bahle bahambe bayangena ezitaradeni bangasasuki ezitaradeni abantu bahle bathi mnangagwa linanga lakhe namhlanje lokuphuma tmsebenzi izanupefa i-tmsebenzi kuba abantu bezimbabwe bayabambana nje konke nje bahle bayiyenze leyo nto ihlile yifayinali kusasa bahambe bayehlale ezitaradeni lapha izanupefa izi-tmsebenzi bahle bathi namhlanje vela sisasuki la ngoba lilanga lakhona lelo angithi amapholisa kusasa achaya abantu amasosha kusasa ashaya abantu angithi
kambe kulula yini ukuthi benze njani
kukuyaphakama bahambe ngobunene bahle bathi bona lapho abakhona basasuki umsinangagwa kahambe nezanupf yeko kwama-sanctions ngokwabo nezani yabo akulalito abantu abazito ngama-sanctions wakhasa kwi-holiday abantu abaphume ngobunene bahle bayemithi izanupf umsebenzi kuphele ngayo
ye nxa ubulalele lapha ecingweni sile siphatha amandla sebandla lezanu PF umnumzana Simba Mujuru lo nkosazana Gladys Hlatshwayo we MDC kanye lo Nkosazana Latisa Sibongile Banda weMthakazi Republic Party wonke bakhuluma imbono etshiyeneyo kambe lokho kungaba ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kumbe kuya ngokuthi iZimbabwe yilizwe la.
Hayi, eZimbabwe laphayana inkinga yokuthi ikakhulu siya ngezinhliziyo zethu ezimbi. Abantu beZimbabwe banenhliziyo ezimbi kakhulu, yikubona izane phezu ingabhula ukushiya umsebenzi. Iza yinhliziyo embi nesathane. EZimbabwe seyivela isikhwama sakhe. Izane phezu seyivela kona khona. Kuphele kokuthi bona kube yibo abadla kahle. Ngoba sikhuluma amazwi amasayishizi noma ekhona kona basuthu. Izimali ziyatshontsha khona phaya akula nje enye into ekhona izane phesona ihlulekile kube iyathiya umsebenzi nje kuphela abehlulekile noma bengatete akula ngithele ngesiza basayini nangithi yonke umuntu eZimbabwe akasukume ayisitaradeni ahlathi mina ngakho namhlanje step us down ngoba kusasa amasosha ashaya umuntu angithi amapholisa ashaya umuntu. So abantu abahle bahambe nelanga lawo lilela ukuthi uma befika esenta abahle bachange babe yikwe basebethi nangakho namhlanje ilanga lakho lokuthiya umsebenzi khulu uhambe nabasanishizi akho sasa nje kusele.
Yebo ke hayi siyabonga umbono wakho mnumzana Sithole.
Ya ngiyabonga kakhulu.
Yebo, a very controversial opinion from our caller Mbongeni Sithole. They are saying people should go out in multitudes but to ask President Nangakwa to step down and never leave the streets. So he's saying because there will be no one hitting anyone, the police and the soldiers won't be hitting anyone. That's his view. He's saying because corruption is rampant in ZANU-PF. But I was also reminding him that we have spoken to the government officials who say President Nangakwa is trying to rein in corruption through the Anti-Corruption Commission and other issues. And they also have their own what they call is their own evidence on how the sanctions have affected the country. But before we go to other guests, ngicela ukubuza lo umbuzo kuwe Nkosazana Banda ukuthi uthini wena ngombono kaMnumzana Sithole. Awusiwo lwana yini ukutshotshozela abantu ukuthi kube lodlakela umbubona ingani kungaba lokuthula?
Abantu bayenelisa ntombe endala ukuthi basengisele kungazange kube lodlakela. Xa izanu PF ilelungelo lokudemonstrata abantu babe bencithelwani ilungelo labo lokudemonstrata betshengisa ukungathokozeli into eziwa izanu PF ngoba nxa besithi bayademonstrata phakathi kwezikhathi la abantu bayavalela bayavota. Njalo i-correction engifuna ukuyenza kubaba uthanga ubani ngusithole lo
bekhulumaumnumzana Mbongeni
esithi kumele kutholwe i-permit. Mina angikwazi ukuthi ngithola i-permit yokuthi uye demonstrate. Mina ngazi ukuthi i-police notification. Yikho kwesinye isikhathi kusho ukuthi thina abantu lezanu PF sizahlala singaboni okufanayo. Ngoba iphepha lelana yi-police notification, not i-permit. Nxa kuyi-permit kusho ukuthi iyabe isilezinye izinqumo. Mina nje uMnangagwa nxa e-serious nge-corruption, yena nguye wokuqala okufanele ukuthi ngawusejele lamazanu PF members abo. Ngasoze athi ukuthi konkona yena u-serious nge-corruption kungakabi lo muntu osebotshiwe. Sezwa kuthiwa kulesiphathamandla sezanu PF esibotshelwe i-corruption.
Yebo ke siyabonga kusinwa kudedelwana ke siye kwabanye.
Let's take a caller before we go to Ms. Clutch Kwayo, who's been holding on for a little bit. Hello, caller.
Hello, Murise.
I what? What did you tell her? I knew you were
a Zimbabwe.
I what? Top thing you do to our 18s.
I'm a daughter. I'm from Surabam Nanga. I'm going to go to the end. I'm going to go to vakabvisa US vachititulesa bhondi vakakurova vanhu kwavanoita masankshen here uyezve kuitira midhano demo masankshen here zvese zvavanoita muno zbc chechai haibvumirwa kutita zvinhu zvemdc voti masankshen chese chinoitwa muno mhando tichiti chaurire zano chete havabvumire kuti zvinhu isusu vamwe titaure ukataura zvinonzi remdc unorayiwa saka inini ndinorwadza nezvinoitwa nezano izvi mangwana havangaenda havo vanoda kuenda notemesa mari dzoni kudyira kuruta makombi nokuti chikafu icho chakakwidzwa masanctions petrol inokwidzwa hatichazo kuti zvinhu zvii zvamunyepera masanctions takararama isusu tisi mavhe mugaba aripo masanction aripo tichitenga chingwa 90 cents hapana zvaingoni masanction masanction asi vanhu life yedu ichitoende mari dzedu dzataihora dzichitokwana but nhasi kwaye munangagwa adonyepera tanzi zvinhu zvakwira ndoda kuti masanction ndovakatiitira kudaro zvinhu zvakwira ndoda kuti chamisa nabiti ndovakaenda kunze nokumbira masanction pakatanga kuto masanction aya ana chamisa ngavari kuteresi vakazona nokumbira noti izvonzvo zvinhu zvacho zvava zvatonyanya but masanction anga atoripo munangagwa ari kutonyepa atadzotonga nyika chete ngaangotaura pachokwadi kwete oda kunyepa tanzi masanction nokuti izvonzvo munhu tikada unoita dhiye manzi masanction vanhu ndovaratidziri nezviro vanhu ainzi vada kuratidziri nemvura kuti mvura kuno kuri kunetsa vabvo varambidzwa
nemapurisa
mapurisa ako mapurisa ndezanu pf muno mukanomhangara nyaya yako aitombonikwo ndiyafamba
seukaenda kumupurisa anokuti haizimirai ndikuratidzei kune n'anga zvinhu zvenyu zvamabirwa zvidzoke saka masanctions here mapurisa asina kana chaachaita muno muzimbabwe kuti mdc yacho inotaura kuti tiva kuratidzirawo vana vachema nenzara masanctions here kurambidzwa kwatinoitwa bond noti riri munomura takanzi tisenzesi arwaniki kana mabhengi rinowanika mustreet mune vanhu vavo vanopa kuti varete masanctions here zvine chekuita neamerica herezvi vavasatidaro mufunge
saizvozvinotisenzesa
vakatishandisa kunodzinga mugabe uku tikaswera tiri murodhi tikazvimba tsoka nhasi uno akutibata rafunou nhasi uno atindokupai mabasa mabasa aya amashaya izvozvo hakuna mabasa acho ashaati anomawana kupi oti hanzi masanctions nhasi uno ada unotisenzesa unoswera tiri kunational school titorara ikoko nenzara nzara iri kuno kuzimbabwe vanhu vamwari muri kungonzwa iri kurwadza kungoti vanhu muri kurereduwei vanhu vezano vari kutaura dai vatinzwirawo tsitsi nzara iri kunoku yakaoma vana vari kubuda mumba vasina kudya kuswerera tozodya manheru ngavatinzwirawo tsitsi please haasi masanctions asanyepa munangagwa 2% haina kuiswa nekuamerica yakaiswa namutuli muno muzimbabwe ngavatinzwirawo tsitsi haasi masanctions bond noti nderemuna haisi mari yekuamerica ngavatinzwirawo tsitsi haasi masanctions vasasenzesa vanhu vasatishandisa munangagwa nemhuri yavo nekabhineti yake anogara akataura every time kuti ndinoteerera kabhineti chete dai vanhu vese nezimbabwe vaindititeererawo zvinotaura munangagwa ngaaisumuke iye nekabhineti yake nemasoja ake anoda kuti vanhu vavo vari kuita basa nemapurisa onomacha ruzhinji rwezimbabwe wosiyana naro because anoti ndinoda kabhineti yangu vamwe vepanzi vabasa navo nemasoja angu ekuti ndive vanhu vakangoda kukomplaina kuti zvinhu zviri kudhura ndoti masoja angu svamanyaenesa munyoro ndofunga munomunzwa achizvitaura every time murume haana tsitsi zvake murume akaoma mumwoyo murume anonzi munangagwa mwoyo wake wakaoma nemudzimai wake anonyepera kutema pamberi pevanhu vasatidaro mwari anovarova neshamu kuna mwari anorarama kumusoro kudenga uku please ndava ndinzwawo munamato wangu
muri ipapo manyoni tiri kunzwa chokwadi manyatsotaura zviri pamwoyo penyu pane vari kufamba here vachinyatsotaurira vanhu kuti vanzwisise kuti chii chinenge chiitika mangwana kwakamira sei kwamuri ikoko
chiri kuitika muno special semuno muHarare iva munangagwa vari kutozviziva vega vari kunototora vanhu samwe muno tete mavheka hamuna munhu wemuno muHarare nenhamo yatatamba ari kuda kuenda kunoshandiswa vanhu varingoti pavanenge vangoonana chero musingazivane mungaveka mamukombi vanhu varingotanga kungotaurira kuti vedu vekushandiswa hatichadi
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo manyoni
nemiwo muve nezuva rakanaka
aiwa pakanaka pakadaro mai muzvare Gladys Clutch kwayo tokumbira riregero ndozoti takumisai kwenguva yakati manzwa vari kutaura ava vari muHarare tipewo pfungwa dzenyu
aiwa inini zvangu ndiri kungofara zvakanyanya kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunyatso kunzwisisa dambudziko ratinari handina kana chekuwedzera kana kusubtracta pane zvakazokutaurwa nevanhu vesaro zvekunyatsotaridza kuti vanhu vari kuandastenda kuti problem iri kutaurwa nezano haisiyo problem problem izano pf ndo problem yatinayo muzimbabwe ndovari kupunyikidza kodzero dzevanhu ndo vari kuba mari totoa tinoziva isusu kuti mumwedzi dzapfuura izvi public account committee yedu yeparamendi yakabudisa kuti $3 billion united states dollars dzakabiwa dzanga dziri meant for command agriculture Saka masanctions ari kuti zvakati. Tinozwa kuti hanzi hakuna mari hurumende inonyenya masanctions hurumende haina mari. Haina mari yekuendesa mari muzvipatara kutenga mushonga, kutenga mabhuku muzvikoro kuti vana vadye. Kuti you know madoctors vapiwe mari, masivo service vapiwa mari, but vane mari yekuswera vachiba, uyezve vane mari yekuswera vachifamba. Tinoziva ichi kuti you know vamunangagwa vagari pasi. Kuda kudai hanzi vaenda kuRwanda, kuda kudai vaenda kuRussia, kuda kudai vaenda kwakati chabuda hapana. Tikaita cost benefit analysis kuti matrips aya avari kuita chii chavari kuuya nacho munoti hapana chipi, hapana chiri kufamba. Itori nyaya yekuti munhu ari kutotsvagawo mari tiri kufamba. Kurinde kuchitwa yeti tinoziya kuti homwe yedidi kichaishi.
Mhm. Pane mubvunzo muzvare Clutch Way, pane mubvunzo unogara uchitaurwa nevanhu unotaurwa zvakare nezanopiefu kwekuti mutungamiri weMDC kana kuti utungamiri weMDC ndiwo wakanotsvaga iwaya masanctions. Munganyatsojekesa here ipapo?
Isu seMDC hatisisi takanokumbira masanctions. Kana pane bato rakakumbira masanctions ibato rezanopiefu. Nekuti bato rezanopiefu ndoriri kuuraya zvizvarwa zvemuZimbabwe. Nhasi uno ndanga ndichitaura ndisaro takanga tanga tiri kurufu kwaHilton uyo akaurayiwa nemapurisa, police brutality. Ndo zvinhu zvinoita kuti masanctions auye. Tine zviuru nezviuru zvemasupporters nemanhembers eMDC akaurawa kubva 1999 pavambwa boka redu reMDC. Ndo zvinoita kuti masanctions auye kunyika. Nekuti dzimwe nyika hadzigoni kungotarisa dzichiona macitizens vari helpless. Vane an autocratic regime inenge ichiita repress vanhu on a daily basis. They can't just look and watch. Because madomestic remedies anenge aonekwa kuti atoshayikwa.
Maybe if you can just answer that in English, that you know, there's a lot of speculation or a lot of accusation out there, especially by ZANU-PF itself, that your leadership as the MDC are the ones who went and asked for the sanctions. What's your view on that?
Definitely, that is cheap propaganda. That is not true. If there is any political party and if there are any political actors that have you know, asked for sanctions, it's ZANU-PF itself. Through its conduct, ZANU-PF has been killing citizens since, you know, independence. We go to Gukura, Wunti, all of the epochs that we have seen, violent epochs that we have seen in our country. You see that ZANU-PF has been using the military, ZANU-PF has been using the police, you know, to repress citizens, you know, and that is the reason why we have sanctions in Zimbabwe. It's because of the conduct of ZANU-PF. Because the outside world cannot just sit and watch while ZANU-PF is repressing its own citizens, while ZANU-PF is conducting a gigantic corruption that we have seen since 1980. So this is the reason why we have sanctions in Zimbabwe.
Mm-hmm.
So ZANU-PF is responsible, which is why they need to reform for us to retain on a, you know, on a democratic developmental trajectory as a country. We need to make sure that we undertake reforms. This is why, as the FDC, we have said in our reload document, which is basically our roadmap to make sure that Zimbabwe goes back on the right track. We have said we need to implement comprehensive reforms, social, economic reforms, as well as political reforms, to make
Thank
sure
you.
That we reform the way we do our politics. We reform our economic, fundamentals. We reform the way that, you know, the institutions. We are talking about, you know, the police, the courts. We are talking about the military, the way that they interact with citizens. We really need to reform to make sure that we really become a democratic developmental state.
Thank you so much. I will just take a call. If you can stay on the line, we're coming to the end of our program. Hello, caller. Sorry, tokumbira regero tambo kubatisai kwengu wakati uo makabi enyu.
Nipo edu makabi enyu.
Ehe, tukutawara na anu yeje muri kupi?
Tukutawara na Clara Chira ndi kujobe.
Ehe, Chira, tawara iti nsuki.
Ya, terima kasih. Bukan orang tinggal bapa kuasa. Ini di negara kita ini situasi. Masalah ini ayah arus utara. anoto zvinorwadza kuti kana zvanotiefu zvave kwavo pachishona tinoti izvo kana shuga ichahwigwa inoti zvakanaka kana zvave kwavadori izvozvo dzapokotiwa ndikapera ukaona zvanotiefu yakutimuka pane zvashinya kudivi ravo handisi ndo zvainokwanisa kuita haigoni kuita mainterest enyika vanoita mainterest emaindividuals chipororo chevanhu ndo chavanokoshesa kuchengetedza ndo chakaitirwa ari nese nemiritari yese chipororo chevanhu zvinochengetedza mainterest evanhu vashomanene kati nyika yese ichiriudza ichitambura zanupiyefu yakanyara
aiwa mashoko makukutu
semadzimai zvinotirwadza kuti mai venyika vanosimuka kuzosimudza musoro pachinguva tikitikiti pachinyika ichitambudzika ichiungudza vana vangani vari kutambura vachineteka vachisiwa dziri nherera vanhu vachirohwa mai venyika vakanyarara asi vozoti ngatitore holiday yokuchengetedza chipororo chevanhu interest yevanhu vashomanei vaivisi people are dying 200 cars dzinopinda munyika zvichinzi ndedzechipororo chevanhu but mahospitals kuti vaupgrade one hospital zvayo yasaingizidea
aiwa
tengera madzimota madhishi vachitengerwa dzimota dzinotyisa mota one can upgrade aclinic zvinhu zvikafamba mota kuno mashandise national asinga shandiseni mota anozoshandisena mishonga yechipatara mashandiseni mii
aiwa tinotenda chaizvo sisi Clara regaiti nguva yedu ndo yadyanana regaiti mbonzwa kubva kuna vamujuru asi tine vhidhiyo yachief ndiweni vachitaura ivo pamusoro pemasanctions maybe let's just play a little bit of what he said then go to Mr. Mujuru let's hear what he said one of the chiefs
our current leader Emmerson Damusa Mnangagwa has failed to manage our economy and now wants us to believe this is because of sanctions. This logic has no credibility at all. It has no evidence, it has nothing attached to it whatsoever. We have been pulled along on an emotional highway that will disappoint us as people. And so with that, we traditional leaders who call ourselves the College of the Chiefs, we are formally asking Emmerson Damusa Mnangagwa to do the honorable thing, to do the honorable thing, and resign with his administration. For they have failed the economy, they have failed this nation, they have failed the people, they have bankrupted this country. With such a CV in the private sector, an individual will be shown the door.
We're hearing the star from Chief Ndiweni, but let's go to Mr. Mujuru quickly to just sum up what everyone was saying. What's your view as ZANU-PF? Because there were a lot of people that came in with different views about what's going on in your party, especially regarding the sanctions.
Sanctions have nothing to do with the MDC. Even wanhu vakaenda paGoogle kana paYouTube pacomputer papi vanonzwa vamushakabvu vasangirai vachitaura kuti masanctions akaisirwa kuvabatsira ivo even asamutambara futi vanoonekwa ipo pamasaitai vachitaura zvimwe chete izvozvo masanctions aya haabatsire nyika yezimbabwe as a whole anotokuvadza nyika akaiswa with the intentions yekuti zvo kana vanhu vashupika semashupikiro ambotaurwa namai vafona vari kuzimbabwe vachinge vashupika kudaro vashungudzwe Zimbabwe number one iri landlocked number two izvinhu hakuna productivity hakuna mabasa mhuri yoshupika kana mhuri yashupika manje yozochinja vatongi mukushupika saka yese inonzi regime change saka isusu tiri kuti aiwa izvozvo hatidi tinoda kusarudza vatungamiri vedu tega and tinoda kupiwa mukana wekuita zvinhu zvedu tega nemaoko edu ndosaka tiri kuratidzira mangwana
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda vamchuru star. Today was really hot.
Yes,
so we're going to have to call it a day. Thank you to all our guests. I'm Marvelous Nhlanganya here in Washington.
Mina ngusithandekile. Njalo lapha usikhumbuzo mlalazi ke na ulombiko obehlukeneyo ukuthi ama sanctions akasuso as a priority bese kulandela i devolution of power.